Vasikana ava vadadisa zita renyika. Mushure mekubudirira kusvika munharaunda yechipiri ye 2019 World Cup A. Mushure mekurova Northern Ireland 49-51 mumutambo wavo kugumisira wemagungano emakwekwe ari kuitirwa muguta reLiverpool, England. Zimbabwe yakwanisa kubatana nezvimwe zvikwata gumi nechimwe chete zvichange zviri munharaunda yechipiri mushure mekunge Australia yazvambura Sri Lanka 99-24 ndokusiya Sri Lanka iri iyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina iri. Sri Lanka haina kana point imwe chete mushure mekurohwa neZimbabwe 79-49. Ndokutevera izvi nekurohwa zvekare 67-50 neNorthern Ireland uyezve nezvaitika nhasi apo yadonhedzwa neAustralia. Zimbabwe ichapinda mune rimwe gungano rezvikwata zvitanhatu munzira yayo yekurwira mukombe wakakosha uyo uri mumaoko neAustralia pari zvino. Asi mongororo zvemutambo vatina chemusete vanoti vasikana ava vasafunge zvemari kuti vachatambidzwa mari nezvavaita izvi asi kuti vaise pfungwa dzavo dzese kumitambo kusvikira yapera.
Mari is not everything. Vasafunga zvemari ngavatambe mutambo. Pride yavo is at stake ku Liverpool.
Aka ndekekutanga Zimbabwe ichikwikwidza kumakundano eWorld Cup yemutambo wenetball kubvira makundano aya avambwa muna 1963. Zvichakadaro mumusha wemagreen machine eCapes United mazowana mufaro mushure mekunge makepekepe arova yadha 2-0 mushure mekufamba mitambo mina yakateverana isina kukunda. Kukunda uku kwaisa magreen machine pachinhano chechitatu point imwe chete pasi pechikwata chiri kutungamira cheFC Platinum icho chaita mangange 1-1 neHighlanders. Mumwe muteveri wemagreen machine muzvare Leslie Marufu vanoti kepe kepe ndizvo.
Makepe kepe andifadza moto chaiwo ende ndiri kuzwa unyatsofara. I love Caps United. I'm always green.
Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera seizvi. Triangle 2 Teo 1-1 Mushowani 1 Herentals 1 Wange 2 Chicken Inn 1 Ndakamirira Studio 7 Muharare ndini Michael Kariati.